Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera, kurume 17, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zamu yangu amarengenya, asi dambudziko redu haisi ZANU-PF. Kwata kuenda hakusikwa kunyombana, kwata kuenda kwakwe mapolicies, kwakwe maissues, kwakwe vision, kwakwe maideas.
Tungamiri weMDC Alliance va Nelson Chamisa vanoita musangano wekutanga mumbizo mukwekwe.
Musangano uri kuenderera mberi wedadhakuti musangano uripo mangwana.
Musangano wakadaidzirwa nemutevedzeri wemutungamiriri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe uri kuenderera mberi mangwana. Mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa vanoita hurukuro nemumwe wavo vaEmerson Mnangagwa muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vaita musangano wekutanga weMDC Alliance mukwekwe nhasi. Musangano uyu wapindwa nezvuru nezvuru zvevanhu waitirwa mumusha weMbizo. VaChamisa vanga vachiperekedzwa nevamwe vatungamiri vemapato ari muMDC Alliance vanoti vaWelshman Ncube, vaJacob Ngarivume, vaAgripa Mutambara nevamwe. VaChamisa vati zvakakosha kuti mapato abatane musarudzo dziri kuitwa munyika.
Vari muZANU-PF dambudziko ravo nderekuti havana clarity yekuti nyika inenda kupi. Takaimba mugoma vauya, mugoma vauya, mugoma vauya vabvemoza. Oh, oh, vauya. Hatina kuziva kuti mugoma pavakauya anga asina muono wenyika. Vakangouya vakati ngatichidya muchero weindependence. Muchero pawakapera zvikanzi handei kumidzi. Midzi paapera zvikanzi ngatidyei mvura independence. Chisa mama chisa. Kukula. Ezoko.
VaChamisa vatiwo musangano wavo wekumbizo unofanirwa kuenderera mberi zvakanaka usingavhiringidzwi nemvura sezvakaitika svondo rakapera kuMatabeleland.
Ndichataura zvinhu zvishanu. Chokutanga chandichataura inyaya yekuti sei convergence, ende rikunamata kuti Mwari mvura musaunza futi nhasi, nokuti hapana patinoadhiresa mvura ikasanaya. Chero kusina mvura inogotanga kunaya. Saka ndiri kukumbira dei Mwari vatitendedza, nokuti ndiri kuona zvaya kuita kuti mudhara anenge vakuda kupama zvinhu zvavo. Chisa mama chisa. Kukula. Musangano uno takasiyirwa naPresident Tsvangirai. President Tsvangirai vakati ndaziona ndafamba makore 18. Pamakore 18 andafamba ndine zvandakadzidza, ndine zvandakatadza. Chimwe chavakadzidza ndechekuti hatifani kudzokorora dambudziko ra 2008 rokuti tinoenda kusarudzo pane vamwe vatinofanira kunge tinavo tozoenda kurun off. Nokuti run off yatakaita muna 2008 yakaparira vanhu. Vanhu vakaurawa munyika muno nekuda kwokuti kwakaitwa run off. Saka wakati kuti tisaita run off ngatibatanidzei mapato. Mapato edu ngatiendei kune hama dzedu dzataishanda nadzo. Muono ndio kuti chenga wose mananga hapana risina modzi.
Vachamisa vati varikufara kuti MDC yakatangwa muna 1999 ikapatsanuka kwemakore akawanda yava kubatana zvakare rwendo runo. Vati apo MDC iri kubatana, ZANU PF iri kutsemuka nepakati nguva nenguva.
Ndosa katakadai watatevera tanzwa president. Ndokubata uya kuconvergence yekuti tava nemapato akabatana ari manomwe. Nyaya ndeye kuti MDC yauya pamwe chete, mapato angaka mboinda adzoka pamwe chete. ZANU PF yapatsanurana bato raimbova rimwe chete ikenorana nematwins rava nevakawanda ava mapatya. Ndakaona mudhara mugabe akuda second coming kwandodzokazve. Chiza mama chiza. Ndikati mudhara wakaidonokera koroge. Nguva yako wakaita basa chisira vanhu. Asi paaifamba angana namunangagwa isemufanana. Hakuna chembere inoti kana yapfeka mbatya itsva yoti ndava mhanda.
Vachamisa avo vanga vachiratidza kufarirwa nechaunga vatora mukana uyu kuudza vanhu kuti ZANU PF iyo vati yava mamvemve haisiriyo honzeri chete yematambudziko ari munyika. Vati chava kudiwa munyika kuti vanhu vave nepfungwa dzinopa nyika gwara rakanaka kuitira kuti nyika ibudirire.
ZANU yango amarengenya asi dambudziko redu haisi ZANU PF. Kwata kuenda kusikwa kunyombana. Kwata kuenda kwakwe ma policies. Kwala kwe ma issues. Kwala kwe vision. Kwala kwe ma ideas. Hatichapotsirana nematombo, takupotsirana nema ideas. Haticharoani netsvimbo, takupotsirana nestrategy. Hatichakona nezvituko, takukotsirana nema models nema ideas.
Vachamisa nevamwe vavo vari kutarisirwa kuita musangano mangwana mugweru, uko vanhu vakawanda vari kutarisirwa kuungana zvakare kumukoba stadium vachinzwa nezveurongwa hwavachamisa kana vakasarudzwa kutungamirira hurumende musarudzo dzegore rino. Mune imwe nyaya inobata MDCT, musangano wakadaidzirwa nemutevedzeri wemutungamiriri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe uri kuenderera mberi mangwana sekurongwa kwazvakaitwa. Muzvare Kupe avo vari kuzviti ndivo vakafanobata chigaro chemutungamiriri weMDCT vanoti musangano wavo uri kuenderera mberi muBulawayo mangwana. Zvisinei nekuti kune vanhu vari kufamba vachitaura mashoko ekuti musangano uyu hauchaitwa. Mashoko aya atsinirwawo nemunyori wezvekurongwa kwemisangano vaAbednego Bebe. Mutevedzeri wemunyori wezvemadzimai muMDCT amai Dorothy Gonyeti Ndlovu vanoti musangano uyu uchaitwa mangwana kunyangwe hazvo vavengi vari kuedza kuda kuvhiringa urongwa hwavo.
Uzive kauti kana kune mvongo mvongo ka vanhu vanotaura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Musangano uri kuenderera mberi mangwana ende vanga vachitaura kuti musangano ndeyanhasi. It was not for today. Musangano ndeyemangwana. Musangano uri kuenderera mberi whether dark or blue, but musangano uripo mangwana.
Veruzhinji vangangodewo kuziva kuti musangano uyu uri kutsvaka kubuda nei.
Musangano uyu uri kutsvaka kubuda nei. Nemafungiro evanhu eweka unozviziva kuti mukati nepatimeti kune conflict ka. Iyo conflict yacho tinotata kubvunza kune vanhu ka, nokuti isisu we are not the people. Kune vanhu, vanhu ndivo vanofanira kutaura kuti isisu semhuri yeZimbabwe ka tiri kufunga kuti beta kuti mugaite izvi neizvi, muregere izvi neizvi. Ndiyo ka tinangwa semusangano.
Vamwe vakuru vari kutarisirwawo kupinda mumusangano uyu ndivanani?
Havanu vakuru vari kutarisika kupinda musangano iyi isisi tina acting vice president Thokozani Khupe anditika yekuzouya vabhedhi kuzouya kune vame ka vari kubva kumamame maprovince ka semat south nemat north vari kuuya saka unoziva kuti zvinhu zvepolitics zvinonetsa vamwe vati kuti mazita avo abute pamedia saka that's the other reason why I can't give you the names but ivavo ndatoma nemazita ndinoziva kuti they don't care even if vataura mazita avo havana mumhaka nazvo kuti vataura zita rangu nekuti mapoliticians akakura matured politicians
mashoko enyu amungade kuisawo kuruzhinji rwezimbabwe zvichienderana nekuti kune vamwe vari kutaura kuti izvi zviri kutaurwa munzi musangano iri kuenderera mberi hazviko ndeiwo kutiwo kudii
inini ndidataurira karuzhinji rwezimbabwe kuti mbasaterere manyepo saka musangano uripo mangwana uri kuenderera mberi
mutevedzeri wemunyori wezvemadzimai mumdct amai Dorothy Gonyeti Ndlovu vachitaura vari mubulawayo Mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa vasvika muZimbabwe nhasi kuzoita hurukuro nemumwe wavo vaEmerson Mnangagwa. Vasati vaenda kuZimbabwe vaRamaphosa avo vanova sachigaro weSADC vasanganawo nemutungamiri weMozambique muMaputo vaPhilippe Nyusi vakakurukura nyaya dzine chekuita nekudyidzana kwenyika mbiri idzi. Musangano wavaRamaphosa navaMnangagwa wakanangana nekusimbaradza ukama weZimbabwe neSouth Africa uo watakanga manguva ino nyika mbiri idzi dzairwira kuzvitonga kuzere. Vana chiremba vari kuramwa mabasa vanoti hachisi chokwadi kuti vawirirana nehurumende uye kuramwa kwavo mabasa kuri kuenderera mberi. Vana chiremba ava vava nemazuva gumi nemanomwe vachiramwa mabasa vachiti vanoda kuti zvichemo zvavo zvigadziriswe. Tabata mutauriri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Mxolisi Ngwenya kuti tinzwe zviri kuitika.
Chekutanga nechekuti vana chiremba havana kumbodzokana. Vana chiremba havasati vavhitikana nematauriro atinoita nehurumende. Musi wa15 hurumende yakaita mitini nesu yechitsu vakambotanga kutinyesera mani kuti isu tinopuwa $5 tikavakalkulatira tikavapa sekula nyora dzatinopuwa dola 50 tikawirirana kuti zvana tingakwanisa kutaurirana nekuti vamwe vanhu vari kutaura tikasangana musi wa16 vakanonoka ne2 hours vagaramo tikavabvunza kuti makazodini nemaours aakukalkulata vakatsenga tsenga taona kuti izvi hazvikubatsira tavaudza ivo zvavari kuti vana mukoti vapuwa off nekuti vaudzekwe mari vavasari vachitaura nana mukoti isusu semachiremba tichitadza kunzwisisana kuti vari kungotora seminyaya kadaro hurumende yamuka nhasi makuseni kuti yawirirana neana chiremba naana mukoti asi hurumende yakawirirana naana mukoti asi vana mukoti vakataona kugutikana vakangobvuma kuti tazviona zvamuri kutaura asi hatina kugutikana saka hatidzokeri kubasa saka zviri kuitika izvezvi ndezvekuti hurumende yaakutora nyaya yekuti naana mukoti vakawirirana kuti vari kuzviona zviri kuitika vaakufamba vachiparidza kuti takawirirana na chiremba naana mukoti hatisi chokwadiba
saka shoko riripo rechokwadi nderekuti vana chiremba havasati vadzokera kubasa
havasati vatombowirirana nehurumende tinokurudzira vari kunze kuti varambe vachitinamatira ministry nehealth services board vagadzirise nyaya pari zvino machiremba haana kumbodzokera kubasa nekuti hurumende uri kutaura zvisiri zvekutawirirana.
Avo vanga vari mutauriri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Mxolisi Ngwenya vachitaura vari parunhare kuHarare. Chirongwa chestudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. Muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia inoti kudzinga vamiririri veBritain munyika mayo vanosvika makumi maviri nevatatu zvichitevera danho rakatorwawo neBritain svondo rino rekudzinga vamiririri veRussia munyika iyi vanosvika makumi maviri nevatatu vakanga vashandisirwa muchetura pana vaSergei Skripal nemwanasikana wavo Yulia. VaSkripal vaimbove musori weRussia. Vaviri ava vakawanikwa vasingakwanisi kumuka vari mupaka yemuguta reSalisbury ndokubva vaendeswa kuchipatara uko vakaongororwa vakaonekwa kuti vaive nemushonga weNovichok uri mumitezo yavo. Mushonga uyu unonzi wakagadzirwa neSoviet Union. Russia inoti danho rayatora rekudzinga vamiririri veBritain muRussia nderekudzosera kutokonywa kwayakaitwa neBritain ichiti zvairi kupomerwa neBritain hazvina kana umbowo pane zvakaitika muSalisbury. Yasvika nguva yekuti tinzwe chirongwa chevanhukadzi cheWomen's Forum chatinopiwa nemugovera wega wega naMarvelous Muhlanga Nyauye.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tichange tiri kukurukura nemadzimai nevanasikana vari kuNew York kumusangano wemadzimai weCSW 2018 uko madzimai nevanasikana vari kuzeya matambudziko avanosangana nawo nyanya vanogara kumaruwa. Musangano uyu wakatanga vhiki rapera uyezve uri kukokerwa nesangano reUnited Nations. Regai timbonzwa kune mamwe madzimai nevanasikana vari kumusangano uyu.
Zita rangu ndinoitwa Muzvare Petrosa Vatke. Ndinoshanda neorganization yevechidiki inoshanda kuti tipedze machild marriages muZimbabwe inonzi RUT. Handiri kuno kuCSW ndaona conference iri conference yakakosha zvikuru. Inotipa mukana yekuti tikurukure zvinhu zviri kuti nekutishungurudza zvatinoda tizvigadzirwe pasi rose. Highlight yangu ndeyekuti mukuru weUN Women vakwanisa kunge vachiuya kunhanga Binte Space yedu inova rumu yatakagadzira isu sevasikana vakabva kuZimbabwe nevasikana vemuAfrica kuti vasikana vawane vachikurukura nyaya dzinovanetsa because meeting idzodzidzi kunopinda vamaminista chindo vanozobuda nezvinonzi zvabuda mumeeting yeCSW. Vechidiki vazhinji vanenge vasina mukana yekuti vainfluence zvinoitika imomo. Vasikana vanhu vachikuru vakadaro vachiuya munhanga medu zvinoratidza kuti vari kukoshesa zvinodiwa nevechidiki.
Ndevapi vanyarikani vamawana muchisangana navo?
Minista vedu vejenda vakakwanisa kuuya munhanga space yedu iyi nevamwe maMPs vakaita sana Monica Mutangwa, vana mai Mpariwa, vana Priscilla Misaira vachiuya mu space yedu yevechidiki saka zvinotifadza kana vanhu vakuru vakadaro vanoremekedzwa munyika vachikwanisa kuzvideredza nekutsika kuti vauye kuzokurukura nesu zvinhu zviri kutinetsa uye kwete kungokurukura chete but kubatsirana kutsvaga masolution chinhu chanyanya kundifadza mune zvese zviitiko zvaitika izviita ndezvekuti nhanga yedu iyi yatauya kuzocreata kuno kucsw un women executive director Pumzile vati vanoda kuti maun women ese ari muafrica vareplicate modhel iyoyi yekuti vasikana nemadzimai vawane espace iri official yavanokurukura zvese zvinenge zvichivanetsa so that patinozoya kucsw macountry offices avo ese ari kutoziva saka this innovation and creativity yabva muvana vedu vemuzimbabwe isu nevamwe vasikana vatiri kushandidzana navo vemuafrica kuti yakutotorwa kuti ireplicatwe pasi rose zvinhu zvatinowanika zvichitifadza zvikuru kwazvo
zita rangu ndonzi Anna Sango Page ndiri kubva kuzimbabwe ndauya pano ndakamirira zimbabwe young positive inova iyo network yevana vechidiki vari kurarama neutachiwana muzimbabwe nomusangano uri kuinda uchifamba zvakanaka chaizvo tine masesheni mazhinji atati kupinda tichionesana nevamwewo pamwe pacho tanga tichitaurawo pamapanel tichitaura zvinoenderana nenyaya dziri kuitika nevamwe vana vari kugara kuzimbabwe vari kurarama neutachiona kushungurudzika kwavanosanganidzana nako nekuti vangade kuona chii chichiva chinoshanduka mukuti tirwise utachiwana hweHIV and AIDS uye kurwisawo kusabatwa zvakanaka kunoitwa vanhu vanorarama neutachiona hweAIDS
saka pari zvino zvii zvauchaendawo zvawadzidza iko kuno zvamuchatorawo muchinopakurira vamwe kumusha
tine vana vechidiki vari kumaruwa tine vana vechidiki vari kugara mumataundi kufanirwa kuona kuti mubasa rese ratinoita toona kuti tiri kuitawo mapurogiramu anokwanisa kusvikawo kune vamwe vana vanenge vachirarama neutachiona vari kumaruwa nokuti kazhinji tinokangamwa kuti vamwe vedu vanenge vachidawo ruzivo vachidawo dzidziso nezvimwewo zvakangowandawanda zvavanenge vachida kuti vazivewo nokurarama neutachiona sevana vechidiki saka zvinenge zvakakosha kuti chese chatinoita toona kuti mapurogiramu edu ari kusvikawo kumaruwa tichibatsirana navo basa
zvimhinga mupinyi zvipi zvamungati zviri kusangana nevana sikana zvamuri kukurukura muri ikoko
tabatikanwo nenyaya yevamwe vanasikana vatadza kuti vauye vasina kukwanisa kuti vapuwe mavhiza vamwe vanga vachipiwa kodzero dzokuti vachiri vadiki kana kuti ngavatange vatsvaga mabasa kuzimbabwe vozokwanisa kuti vapuwe mavhiza ekuti auye vazhinji vacho vamwe vanga vane masesheni avanga vachifanira kuti vapatisipete maari saka tangoona kuti zvinhu zvakaipa kana tichida kuti isusu tikurudzire kuwanikwa kwevanasikana kana kuti kwemayouth panzvimbo kuti vataure nyaya dzavo tinenge tichida ivo uye vazvitaurire nyaya dzavo asi tikatadza kuti tivabatsire kuti vawane mavhisa etouye kana kuti tikaramba tichibvumira kuti zvichiitika zvokuti vanonyimwa mavhisa ekuti vauye vari vana vechidii zvinoita kuti zvidzosere basa redu mashure
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
Notenda Marvelous regai tipinde mune chimwe chirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu our lives
tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa nezvehowa hunonzi huri kuuraya mhuri dzakawanda nekuda kwekushayiwa ruzivo pavanenge vatema hova hu uyewo vamwe vachinzi vanotengesa hova vari kungotengesa hova nehunouraya hunonzi hune muchetura vasingasarudzi pavanenge vachitsvaga hova ihwohwo muhurukuro yedu tine mumwe ane ruzivo nezvehova murimi vajohn kan vari kumacheke kudunhu remashonaland east tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vakan vakani tinoona kuti vanhu vakawanda vanodya hohwa hunowanikwa musango asi tiri kunzwa kuti mhuri dzakawanda dziri kurasikirwawo neupenyu nekuda kwehohwa hunenge huine muchetura hwavanotora musango imi muri kukwanisawo sei kusarudza hohwa hwamunoti hwakanaka nehwakaipa muchisiya
zvinoda kuuziva hazvidi kutuma vana vadiki kuti vasarudze hohwa uhwo zvinoda vanhu vanouziva nokuti hohwa hwakafanana pane imwe yatinoti nzeve ukatora nzeve isingabude mukaka votora nzeve inobudisa mvura ino uraya kwa zoiti umwe uwa unoera aujiwe nani wese
saka unoera uuno jiwa nani
unoko ito jiwa ne mtupo mende rakane hivao
saka waka jiwa ne muna asiriwe mtupo hivoyo wakani chichi neitika
ea ano kuna kutaza no kutu umwe unona kuboirishwa kwenko hakawanda hukunwa mbure huboirishwa zinetika siriri wezo fuswa wezo jiwa cha kirimo wede urifure
saka pamuno pinda msango mshino chaka hoa munenge mchitarisa wakaita sei kuti muti uhundo wataka kutora u.
Tinotaka uri fresh. Usina kudanya kunonzi kudada. Unenge usina kudada. Unenge uri fresh, unenge wakangoita nge umbrella. Kana wakavhura umbrella ye inenge yakaita concept ye. Yo tinotaka iwo. Kuti unenge wadada uye atitore.
Tirikuona kuti iyo nguva inoi tine mhuri yakafa kumberengwa kumazuva mashoma adarika evanhu 10 nevamwe vari muzvipatara nevamwe vatisingatonzwa kuti vafa kuburikidza nehoa. Mashoko apa amungataurirawo vanenge vachizotsvaka hoa iwo.
Kutaura kuti ngavaregere kutuma vana vapere kuti vanotsvaka hoa iwo vasingauzive kuti unodyiwa ndeu. Vangautsvagwe nevanhu vanoziva kuti undo hoawo.
Asika vamwe vari kuita hwekutenga kune vanotengesa pamigwagwa.
Izvo zvagara zvichiitika nekuda kwenzara. Nzara inokonzeresa kuti munhu utengeserwe chinhu kana chakaora kana kuti chinotouraya.
Saka kurudzirai mungapa kune vanotenga nevanotengesa.
Tiri kuti munhu ngaatenge zvinhu zvaanoziva kuti zvinokodzera kuti
iwo hoa, tinonzwa hune mazita akawanda. Ndeupi wamungataura mazita awo?
Pane nzeve, kweta chinonzi chihombiri, kweta inonzi chiritsiti, kweta inonzi ndebvu, kweta inonzi dondora. Dondora rinowanzobuda munonzi mumusapa. Nzeve inobuda munobuda yatinoti minhondo. Inowanzobuda minonzi minhondo, miti yeminhondo yeye. Kwozoti kana iri nhezi inobuda munyika mezvikomo pasi pomufuti.
Kune watinonzwa vakani hoa unonzi ukamera pasi pemumwe miti unogona kunge uchitozouraya vanhu kunyange hazvo wanga usingaurayi. Miti ipi kuti hoa ukamera pasi payo waane muchetura?
Ya tingangoti ma exotic trees aya magum trees ndiwo anouraya ndiwo ari poisonous iya.
Saka hoa ihwohwo wakahuwana pane imwe nzvimbo isina mugum tree unogona kudya asi wakanga wazomera pasi pemugum tree waakuuraya.
Ya, zvakafanana manje kuti munhu anoda business anogona kutotora kana uri pasi pemagum tree ipapa nekuti anoziva kuti nini handisi kuuraya mhuri dzaanongoenda kunotengesa asi zvo zvichiuraya.
Nguva inonyanyowanika hoa iyi inguva ipi yamungataura nezvayo?
Kana mvura yachinge yawanda sezvino muna namachi munomu yawanda mvura yadzika sereji ndonguva inowanika hoa sereji. Kana pari zvino nzee yatiri kutodya isisi totonhonga isisi tinoziva.
Ko mabikirwo amunokurudzira kuti hoa huitwe?
Right. Pane umwe unoda kufushwa semufushwa. Handii munezvei muri kufusha muriwo.
Hongu.
Kwozoti hongu unotoenda kufurayiwa. Nzeve dzinoenda kufurayiwa. Kungoita mafuta chete unotofurayiwa unotongodya kana dzisina madomasi unodya. Netsiritsiti zvese zvakadai nepoisonasi yayo.
Toti munhu adya hoa ihwohwo unenge uine muchetura vanokwanisa here kuita zvive zvokunzi amurutsisei kana nemukaka kana kuti mupei mapiritsi akati kuti munhu apone?
Ya zvinoitika anorutsa anongoda kumiswa mvura yakawandisa sere kana 20 meters kana chipatara chiri kure.
Aiwa maita basa vakani tinotenda zvikuru nedzidziso yamapa veruzhinji.
Zvakanaka ibasa.
Manga vakateerera kuna vaJohn Khan vanove murimi akagariswa patsva kudunhu remacheke muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa kuti tinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Tinotenda Jonga nechirongwa cheupenyu hwedu. Tombo tarisa zvabuda mumitambo yePremier Soccer League yatambwa nasi. Chicken Inn 1, Dynamos 0. Bulawayo City 2, Chapungu 0. Ngezi Platinum 2, Herentals 0. Netcaf FC, Mutare City 0. Yada FC 2, Bulawayo Chiefs 2. Mutabata shika kuma gumo echi rongwa chedu cha nasi totarisa misoro yedu tisati taoneka. Mutungamiri we MDC Alliance wa Nelson Chamisa vanoita msangano wekutanga mumbizo mukwekwe. Msangano wakadaidzirwa nemutevedzeri wemutungamiri we MDCT Muzvare Tokozani Kupe urikuenderera mberi mangwana.
mutungamiriri weSouth Africa Vasiro Ramaphosa vanoita hurukuro nemumwe wavo vaEmerson Mnangagwa muguta reHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kupinda muchirongwa, munotutumira tsambambozha dzenyu pastudio 7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro ndine Evans Zininga.
Soku isika tisenda baku VOA.